Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi. Uri musi wechitatu kurume 10/2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika nemukuru wemauto vonzi nedare vari pemunhu akaitwa kafira mberi nemauto. RBZ yoshorwa nevamwe nekuunza mitemo yemashandiro yemari itsva iri muzvidimbu zvidimbu zvepa kuti vamwe vashaye chivimbo. Asi gavana webhanga guru iri vanoti vanhu vari kutambira urongwa hwavo nehwemari nemaoko maviri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri pamwe nemukuru wemauto eZimbabwe National Army Lieutenant General Anselm Namo Sanyatwe vanzi nedare ramagistrate muHarare vabhadhare mari inodarika mamiriyoni zana emadhora emunyika kuna vamuchademba muponde chizvarwa cheZimbabwe chakashungurudzwa pamwe nekukuwadzwa nemauto muna 2019. Magistrate Tamara Chivindi wawana wawira wavaine mhosva zvichitevera kuitwa kafira mberi kwavamuponde nemauto ainge achidzivirira kuratidzira kwaiitwa neveruzhinji mumusha weGlenview muHarare musi wa16/2019 vachinyunyuta nekukwira kwemutengo wemafuta edzimotokari. Hatina kukwanisa kunzwa mativi aamai Muchinguri navasanyatwe sezvo takundikana kubata magweta ari kuvamirira panyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta ravamuponde vatinashe chinopfukutwa veZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Mudare, komanda weZimbabwe National Army na Minister of Defense vanova ivo ndivo maemployers emamembers veZimbabwe National Army masoja vapiwa order yekuti vabhadhare vamuchademba muponde nainoita iyo 15.2 million Zimbabwean dollars iri madamages epain and suffering kunova kurwadziwa trauma nenervous shock mushure mekunge varohwa nemasoja muna January 2019 vari kuzvifambira vachiita business ravo paGrandview shopping center. Zvekare vanhu vavabhadhare vamuponde ava mari imwe futi inoita 52 million Zimbabwean dollars inova madamages zvekare kunyadziswa kwavakaitwa inoitwa iyo humiliation in the front dignity yavamuponde as a result yekurohwa kwavakaitwa muna January 2019. Vazonzi vabhadhare chikare interest pamari kubva musi wakaiswa masamani kusvika musi waichabhadhara.
Munoona here vaviri ava vachibhadhara mari tichinzwa kuti mudare vaipikisa vachiti haasi mauto akarova vamuponde vachivakuwadza?
Kana mutongo wapiwa nedare unofanira kubhadhara nekuti ndiwo maprinciples acho erule of law. Hapana munhu ari pamusoro pemutemo, saka kana mutemo through matarized mhosva ati tabhadhare mari yemadamages anofanira kubhadhara zvisinei nekuti vanhu vaimbopikisa claims.
Chidzidzo chipi chinowanikwawo kubva mumutongo uyu tichitarisawo vana veZimbabwe vakawanda vanogara vachichema kuti vanotyorerwa kodzero nemauto muZimbabwe?
Chidzidzo chiri apa ndechekuti mauto nevamwe vanoita nezvekuchengetedza rinyararo nemalaw enforcement agent muZimbabwe havafaniri kushandisa udzvanyiriri kana kuti vatinoti nemuchirungu impunity kana vachinge vari kukombesa maduties avo. anzana kukondakta majuti zao yine mena yuri proportionate and chikare ino respect ma human rights kana watu kodzero zaani
vangu wari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vatinasho chinopfukutwa vesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare neStudio 7. Vemabhizimusi vari kuchema-chema nedanho ratorwa neRBZ pamari dzavo dzanga dziri kumabhanga dzavave kunzi vave kupiwa mushure megore kana makore maviri uye dziri mumari yemaZimbabwe Gold kana kuti maZig. Vemabhizimusi ava vanga vaendesa mari kubhanga reRBZ vachida kutenga zvinhu zvekunze uye vamwe vane mari yavanga vasati vapiwa pane zvavainge vatengesa kunze kana kuti export retention inozopiwa nemadhora emunyika pazvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana. Asi muna mamwe mashoko kuvatori venhau, governor veRBZ Dr. John Mushayavano vati zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Izvi zvatsinirwa nechipanga mazano kuRBZ vapersistence Gwanyanya muhurukuro yavaita naBlessing Zulu Studio 7.
Mashoko akanaka zvakanakisa. Akanaka nekuti ari kupedza kamwe kakatambudziko kataka tasekunzwa kekuti vamwe vangavochemera kuti dai zvachigadzirika takutanga kushandisa mari yedu mabhengi angu andonditumirawo kanzi maugona kushandisa zvikida pasine mashoma asati apedzisa asindinoimba kuti kuda parinozoingirana nhasi pamwe neramangwana zvinenge zvanaka. Saka ndinoona sekuti kufamba kwezvinhu kwakanaka kawo.
Asi tiri kunzwawo vamwe vari kuchema-chemawo vaGwanyanya kuti mimwe mitemo yakudzikwa nebhanga reRBZ semwe iri kunzi Exchange Control Directive yekuti vanotara kuti mari dzanga dzisati dzabhadharwa dzemaauctions yane dzimwe dzimwe dzichashandiswa sei vasina kutaura nevemabhizimisi acho zvinogona kuti vanhu vaite vashaye chivimbo neZimbabwe vopedzisira vabudisa mari dzavo munyika.
Mataura vari zvakanaka dzakanga dzisati dzabhadharwa inobhanga gure hurumende raakutotsanangura kuti inobhadharika sei. Munoona zvinoitika mukoma panoitika chitiko chikuru chakadari pane zvimwe chimwe nechimwe chinosaririra asi ndafarira kuti zvimusarurudzwa izvozvo ndizvo zvagadziriswa nepanga gure hurumende womwe haushayiwi vanini vatatu vanoti makadzirisira matiisa aya andikanganisira asi ndinoona hangu zvisina kunyanya kuipa nekuti zvakanga zviri mumhepo zvaenda kunogadziriswa mosha pachirungu.
Ko vamwe vari kuti hapana zvitsva pane zviri kuitwa izvi zvakangofanana nezvakamboedzwa kanotokwanisa kutosvika katanhatu pachiunzwa mari itsva asi zvichizongoguma yave misodzi.
Samarwa chikuru apa pane musiyano wakakura nekuti tine mari yasidhiwa nezvicherwa zvakakosha.
Chipanga mazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vapersistence Gwanyanya vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvare Chennai mutamba sere.
Tikuona kuti vari kuramba vachibudisa zvinhu zvigwisho every day kuti nhasi tachinja iti mangwana tombopiwa futi zvimwe mangwana tombopiwa hazvifanire kunge zvakadaro nenyaya yekuti mari inotori property kumunhu akaibata mari yangu. Ndikori nemarights pamari iyoyo according to bumburo redu remutemo. Ndine maproperty rights. So ndinenge ndichitarisira kuti sekutanga tive neconsultation, tive nekunzwisisa zvese kuti zvakamira sei. Zvadaro ndinofanira kuzopiwa inini nguva yekuti ndisarudze kuti inini ndiri kuda kufamba ndakadii nekuti imari yangu handitika. Izvi zvinoita kuti ava kunyanya vemabhizimusi vatange kubudisa mari dzavo muZimbabwe kuti Zimbabwe iite seinosemesa kune vatinoti mainvestors ava vanenge vachiuya kuzovaka kana kuzotangawo mabhizinesi avo muZimbabwe. Zvinenge zvichita kuti Zimbabwe iratidzike kuti nyika iyi wakanga waisa mari yako imomo hausisina control, hausisina chaunotaura pamusoro pemari iyoyo. Unenge wakutotongerwa homwe yako nehurumende.
Mungape mwenzaniso here ipapo?
Nhasi uno ndaona pabuda nyaya yekuti mari dzakanga dzakaiswa kuinterchange auction kutanga kwa December. Dzanga dzisati dzabhadharwa nehurumende. Tiri kutaurirwa isusu kuti mari idzodzo dzichatanga kunzi havachati dzoseri mari idzodzo nematorera vakadziita. Vava kudzidzosera vachishandisa exchange rate yanhasi. Asi mari yakatorwa ichishandisirwa exchange rate yemuna December. Iwo vachiziva kuti munyika medu mune inflation. Vachiziva kuti munyika medu vadzosa vaunza kuti imwe mari iyo inonzi zvingi. Saka zviri kunzi mari idzodzo dzichange dzichinge dzichichinjwa kupinda muzvingi uye dzichichinjwa neexchange rate yanhasi. Kwete exchange rate yatakataurirana muna December.
Asi katiri kunzwa mune mamwe mashoko kuvatori venhau veRBZ vachiti mari itsva yatambirwa zvakanaka chaizvo nevanhu vari kufara wose munhu wese ari kufara.
Aiwaka, haunganditi ndatambira chinhu chakanaka after the fact. Handiti, vanofanira kunge ivo takange takataurirana isu semacitizens. Ivo sevanhu vakaiswa pachinzvimbo muoffice inoshandira macitizens takataurirana nekuwirirana ndokuzoti vanhu vari kufara.
Nyanzo munyadzo zveupfumi muzvare Chennai mutamba sere vari parunare kuBritain na Blessing Zulu Studio 7. Vadzidzi vaviri vemuzvikoro zvepamusoro soro vari nhengo dzeZinasu vaNesbet Munyuki navaValentine Ziko vanoti havasati vanzwa kubva kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pakurudziro yavo yekuti vaMnangagwa vabvise gavhuna mutsva weRBZ vaJohn Mushayavanhu pachigaro vachiti kudomwa kwavo kunotyora bumbiro remitemo sezvo vaine zvikamu mukambani inoita zvemari yeFBC Holdings. Vadzidzi ava svondo rapera vakapa vaMnangagwa mazuva mashanu ekuti vange vabvisa vaMushayavanhu vachiti kukundikana kwavo votorerwa matanho ekumatare. Mazuva mashanu aya anopera mangwana. Vadzidzi ava vari kumirirwa nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kupinda. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mudzidzi vaZiko kuti tinzwe zvizhinji.
Vajonga asataonawo mhinduro zvizere panyaya iyi but tinotarisira kuti panoperawo zuva remangwana mutungamiri wenyika vanenge vatipawo mhinduro izere kuburikidzana nenyaya yatakavaudzawo.
Tinoona kuti mazuva mashanu amakapa vaMnangagwa kuti vange vachidzora kudoma kwavakaita vaMushayavanhu anopera mangwana nemusi wechina. Matanho apa amunotora kana pasina zvaitwa navaMnangagwa?
Tinenge takunzwawo nemagweta edu kuti matanho apa akakakwanise kutorwa panyaya iyi sezvo varivo vari kutungamirira panyaya iyoyi.
Kune vamwe vanoti imi sevadzidzi kudomwa kwavaMushayavanhu kunokubata ipapi?
Vajonga ndikangoti nechirungu we are citizens before we are students. Saka natinototarisirwa kunga tichipindirawo munyaya dzingangodaro dzichikanganisa vagari vemuZimbabwe. Ndosaka muchiona takadai kupindirawo mune nyaya nechikonzero tiriwo vagari vemuZimbabwe.
Asi iko kudomwa kwavaMushayavanhu kunokanganisa nyika nenzira ipi kana vari munhu anogona zvake basa rake?
Tinotarisirawo kuva neZimbabwe yakajeka, Zimbabwe inotevedza mutemo, but tinoona kuti kuchikorwa kwemutemo uku kunova iko kunozokonzeresawo nyonganyonga mukubudirira kwenyika ino. Saka nokudaro tinge tichitarisirawo kuti vakuru vedu vagotovedzawo mutemo sezvairi kuitira kuti isu vechidiki tivanawo chekudzidza kubva kwavari.
Vanga vari mudzidzi vari nhengo yeZinasu vaValentine Ziko vari parunare muHarare neStudio 7. Vamwe vakaremara munyika vanoti kodzero dzavo dzave kutyorwa zvakanyanya nemakanzuru ayo avanoti ari kukundikana kuvawanisa mvura yakachena, kukundikana kutakura marara uye kusagadzira migwagwa kuti vakwanise kufamba zvisina njodzi. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mabharani pachikoro chendarama high school vaHenry Chivhanga avo vakare mara makumbo vanoti vave kuita dambudziko rekuwana mvura sezvo vachimanikidza kuenda kuchibhorani.
Nyaya iripo ndeyekuti vanhu vane hurema kana service delivery isina kumira zvakanaka vane matambudziko mazhinji. Tikatanga nenyaya yemvura, kana kusina mvura vanogoiwanepi yokushandisa? Kuenda kuzvimugojo mugojo uku hamwe havakwanisi kuti vava vanosvika ikoko nemhaka kuti zvavanoshandisa is assistive devices zvezvichitoda migwagwa yakafanira yakanaka.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano revakaremara reZimbabwe Associations for Societies for the Care of the Handicapped kana kuti NASCO amajesi matara vanoti kusafambisa kwemabasa zvakanaka muguta reHarare kuri kushungurudza vakaremara.
Vanhu zve vanofamba zvemufambo vachinotsvaka kwekunorasira marara zvinova dambudziko zvakare kune munhu akaremara kuti akwanisezve kunge achienda kunorasa marara unozopedzisira zvemarara aakuzokonzeresa zvirwere.
Muzvare nenziziya vekwamaringire kwachivi avo vane mhumhu mudiki vanoti vanosanganawo nematambudziko emvura kuzvibhorani zvishoma zviri kure munzvimbo dzavo uye migwagwa yakaipa.
Chokutanga, migwagwa haina kunaka, hatigoni kufamba nemawheelchair iwayo, ndochinhu chokutanga. Chibhorani hatigoni zvekundomira queue pachibhorani. Mumwe atori namaoko unondodhaya sei chibhorani ichocho? Mumwe maoko onawo haana makumbo anoshandisa mawheelchair unondodhaya sei?
Vakurudzirawo makanzuru kuti aremekedze kodzero dzavo. Meya waguta remasvingo vaAlec Tabe vanoti kanzuru yavo iri kushanda nevakaremara uye ichaedza kugadzisa zvishemo zvavo.
Zvichatibatsirawo kuti atleast tikakwanisa kuvandudzawo dzekarine pandi ile yatinayo tokwanisa kuita kubudisa mvura about 60 megalitres per day zvinova zvichabatsira vanorama norema nokutizvo mvura inenge yakubuda hours akawanda havachakwanisi kuzoda kuzoendera vazoiniti kuzvibhorani niya dzokutiwo dzimwe nguva vanenge vane mafysical challenges vanenge vachitarisa kuti vafambe chinhambo kudonotora mvura.
Ukuwo mutauriri weguta reHarare Vasteri Gama vanoti guta ravo riri kuedza neparinogona napo kugadzirisa mamwe matambudziko anotarisana nevakaremara. Mutauriri webazi runa nezvekutongwa kwematunhu vaGabriel Masora vakurudzira vemakanzuru kuti vakoshese mutemo wehurumende weNational Disability Policy unochengetedza kodzero dzevakaremara.
Tinokurudzira zvekuti makanzuru ave nemafocal persons notarisa zvichemo zvevanhu vakaremara kuitira kuti nhona dzavo dzikurumidze kusvika kune vakuru kuti zvigadziriswe.
Zimbabwe ine vanhu vakaremara vanodarika miriyoni imwe chete uye nyika yakaisa ruoko rwayo pazvibvumirano zvakawanda zveUnited Nations zvakanangana nekuremekedza kodzero dzevanhu. Asi vakawanda vanoti kodzero dzavo munyaya dzezveutano, dzidzo neupfumi hadzisi kuremekedzwa. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tochingotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America nasi yamira kushanda nemakambani mashanu anonzi ari kubatsira Russia kugadzira ndege dzemhando yemadrone dziri kushandiswa kurwisa Ukraine uye kushandiswa nevanopfurikidza mwero vechihudzi vekuYemen vanotsigirwa neIran kurwisa ngarava munyanza yeRed Sea. Makambani aya ari kuChina neRussia. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro nava Elliot Pfeve vari kuBritain avakabudirira kumirira bato reLabour Party musarudzo dzemakanzuro muBachelors Limo kuBritain kwakare. Sarudzo idzi dziri kutariswa kuitwa musi wa2 mwedzi unouya. Kana vakabudirira ukunda vapfebve vanenge vari mutema ane midzi yekuAfrica vekutanga kusarudzwa. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Maelections yati kutaura nezvavo ndemaelections yematunhu elocal government ayo ari kuitwa musi wa2 May 2024. Saka ndinonga ndakamirira inini wadhi yeBachelors Limo ndiri nhengo yeLabour Party.
Tinoona kuti makambokwikwidza muchiedza kumirira iro dunhu rimwe chete iro remusarudzo dzakaitwa nguva yapfuura makakundikana, munoona muine mukana here rwendo runo?
Ichokwadi kuti ndakakondesta wadhi imwe chete Beaches Limo ndiri nhengo yeLabour against a conservative party member. Inova hurumende iri kutonga the last year 2023. Takaita difference inoita about 147 mavotes. Tinodavira zvikuru kuti wendo uno tinogona kubudirira. Kuburikidza nokunge ndane experience yema campaign yema elections yemuno muBritain. Sezvo ndakambotimirirei bato iroro ndikapodza ndahwina. Saka ndokatiri vakandimira. Tinodavira kuti zvinoita kusika taona kuti kunowira tsvimbo nedohwe ndekupi.
Muri munhu akazvarirwa kuZimbabwe, vamwe vangada kuziva kuti sei matora pfungwa yekuti munge muchikwikwidza musarudzo dziri kuitwa kuBritain.
Regai nditi inini, once a politician, always a politician. Hatigoni kumirira nguva. Saka donzo repolitics ndoro kumirira vanhu nokuvapa pundutso. Zvisinei nekuti inyika ipi, ingave Britain here kana kuti Zimbabwe. Saka ndopatiri pari zvino.
Iko kukwikwidza kwamuri kuita kuBritain kunobatsirawo zvakadii kuumba utongo hwejekerere kuZimbabwe?
Zvinobetsera nyika yedu yeZimbabwe yekunge tichinge tichibetsera varimo muhurumende kuti matunhu atoti malocal government macouncils anoshandurwa sei, zvakare anovakwa sei. Saka zvinhu zvinogona kutibetsera isisi kuZimbabwe pane zvandiri kuita pari zvino.
Toti mabudirira musarudzo idzi vapfebve, ii nhoroondo ipi yamunenge maumbawo muupenyu hwenyu?
Vakandemiri kana zvabuda zvakanaka musarudzo iyi, inonga iri history kurudzi rwedu rwekuAfrica. Ndinonga ndiri the first African kutora chinzvimbo ichi muparamende yekanzuro yewoso.
Makakwanisa kunge muchisvika pasei vapfebve kuti munge muchizosarudzwa kumirira bato renyu reLabour Party?
Takasarudzwa nebato reLabour Party neutungamiriri wepamusoro watinotiwo National Executive Council kuno kuBritain kuti ndinge ndiri mumiririri weLabour Party mushure mokukunda musarudzo yatinoti yemaprimary elections.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaElliot Febe vari parunhare kuBritain neStudio 7. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya inogara ichinetsa muAmerica yekushandiswa kwepfuti. Vamwe vabereki vekuMichigan, James Crumbly nemudzimai wake Jennifer, nezuro vakatongerwa kugara mujeri kwemakore anokwanisa kusvika 10 nemashanu mushure mekunge mwana wavo Ethan apfuura nekuuraya vamwe vaaidzidza navo vana paOxford High School kuMichigan kwakare muna 2021. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Hongu vabereki vemukomana uyu akapfuura mwe vana vakatongerwa kuti vaende kujere kwemakore anokwana 10. Zvichienderana nokuuraya kwakaita mwana wavo vamwe vana kuchikoro kwaaienda. Mwana uyu wakaonekwa ane pfuti yaakauya nayo kuchikoro iri mubhegi. Ende uyezve dare rakaona kuti vabereki vakatadza kusekiwa pfuti iyo yakazoonekwa ichitorwa nemwana uyu achienda naye kuchikoro. Mapepe ekukota anotaura zvekare kuti zvinoita sekunge vabereki vanga vatenga pfuti mwana uyu anga neaccess kwairi. Sekuonekwa uko kwaita tingati yavanoti imwe incident yamai yavakaenda nemwana wavo kugama kumagun range vachinopractisa kupfuura.
Vabereki vomukomana uyu vaiziva here kuti mwana wavo aironga kuuraya vamwe vake kuchikoro?
Zvakabuda mudare zvinotaridza kuti vabereki vakadedzwa kuchikoro uwo musi wazopfurwa vamwe vana vachinzi mwana wavo anga adrawa zvinyorwa mubhuku rake zvaitaridza kuti ari kushushikana.
Mutongo uyu pane zvauri kuratidza vamwe vabereki here?
Hongu mutongo uyu unova uri mutongo watingati pachirugumu jurisprudence dzemutemo muAmerica wakaumunyuwa, nekuti hatisati tamboona vabereki vachibatwa nemhosva yevana especially mwana anga ane makore anopfuura 15.
munoona sekuti mutongo uyu uchakurudzira kuti mamwe matunhu muno muAmerica apomere mhosva kuvabereki sezvaitwa nedare rekuMichigan iri.
Ya uyu mutongo uyu nenyaya dzegun violence especially muzvikoro ndona sekuti unogona kuve uchizoparadzirawo zvekare kune mamwe mastates. Tinoziva kuti nyaya dzegun violence izi nguva yatakusvika iyo yesama zvinoita senge zvinoiva zvichiwedzera.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunhare Natano Kawande weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Zviro kwazvo here shuwa weStudio 7? Kutipa content ye solar eclipse. Ah, humanga. Studio 7 yakurashika. Chinangwa cha yakuluza impact ka. Hosku political news kuku. Ah, yakuva barren. Studio 7 simbai political news.
Sikubva parara hospital apa. Kaitawo chichemo kuna Minister of Health andiziyo kuti vari kuti vanobatsira vanhu vachiita sei. Tasvika na 8 taonekwa nachiremba na 2 o'clock. Vakati chende munotenga zvinhu nekuti chipatara haina kana tsono haina. Kana beta dina haina. Ndokubva tamhanya ndakanotenga mishonga yanga ichidiwa. Ndauya ndashaya kana chiremba kana hwana ndibatsira. Chiremba anyora apa auya iye akati ndiri kumirira vanoshanda mutheta kuti vauye ndipinde namai venyu ndivabatsire. Iko zvinezvi ndazotame ingatibhedhu pachipatara tiende nguva dzino. Kubva na 8 kuseni apa patakubva nguva dzino hatinambobatsirwa. Vanhu vakangoungana nachiremba uri kufamba. Manese mutheta avapo wedu wei. IZimbabwe irudziya tiri kurarama. Ndangoti pamwe Minister of Health angazvinzwi akagona kubatsira vanhu Zimbabwe tatambura.
Isu zveZimbabwe yedu zvatikanisa mafungo pasi chikabhineti chamunangagwa nevereserve bank nevaminister of finance. Tashaya kuti toita sei nemari yemuZimbabwe. Iye zvinoisu tiri kungobirwa marese acho ari kukwira mabhonda achadiwa mahundred bonds acho. Saka isu togara sei varombo munyika yeZimbabwe. Nyika yeZimbabwe yaya munangagwa nekabhineti yake.
Ine hangu ndinotaurawo hangu pamusoro pemari. Mari yataizowana vamunangagwa iyi hai mari ndeyawe, haisi mari yeZimbabwe. Zimbabwe yairamba, mari yachitombodiwa muZimbabwe. Vamunangagwa vangoita sekuti Zimbabwe ibhora ravo here, hamenoo zvavanongoita vanhu veZimbabwe nguva bata zvavanoda iwo, ngodeclare, ngogadzira mari yavafunga zvisina kana ani. Saka handeyavo Zimbabwe tairamba izvo hatiidi.
Zviri kutaurwa navagwanyanya izvo hazvishande munomu. Panguva yamugabe ira takangozviona zvakare mari dzakabuda dzine mutupo dzine makala akasiyana-siyana zvinazvo zvakatibatsira. Ezvinezvi vari kutaura zvakare kuti tabudisa dzimwe dzakadai hapana chinochinja. As long the system yakanga iripo kuna mugabe iriyoyo the same system ingoripo futi apa hapana chinochinja. Vimbo nemari hapana muZimbabwe, hapana chinombochinja panyaya dzemari. Saka uyo anonzi gwanyanya ngaasanyebera vanhu zvake.
Ya kamuchena uyo kukundikana ndochiri kuitika muZimbabwe. Ukuona munhu achitora gore kana kuti makore achikundikana chinhu wani kureva kuti aiwa ngasiri vamwe vari nani vanenge vanoona vane muono wezvemberi. Mwoyo mukukutu chete ndo yangozara pavanhu vatungamiriri vaita mwoyo mukukutu, mwoyo wekuuraya vamwe. Aizvaigona tagona kutsvaka humwe utungamiriri huri nani. Nyika ingaenda mberi. Hapana chitsvapo pane zvose zviri kuitwa zvemazigi kana mazingi wacho newo.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nezvekuparurwa kwemari munyika inonzi Zimbabwe Gold kana kuti ZIG. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika nevakuru vemauto vonzi varipe munhu akaitwa kafira mberi nemauto. RBZ yoshorwa nevamwe nekuunza mitemo yemashandiro emari tsva iri muzvidimbu zvidimbu zvepakuti vamwe vashaye chivimbo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai muina Chris Gande.